manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 4/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inonzi yatora zvimwe zvigaro zvitanhatu mudare reparamende ichinzi ine chinangwa chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vashaya nhasi mangwanani. Tichakupai zviri kubva kumitambo yeAfrica Nations Cup iri kutambirwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro mumatunhu matanhatu dzekutsvaga nhengo dzedare reparamende. Izvi zvinoreva kuti bato iri rave kukwanisa kuvandudza bumbiro remitemo kana kuti rave ne 2/3 majority sezvarinonzi ragara richida kuitira kuti rivandudze bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. ZANU-PF inonzi yakunda kuPhelanda Bampopoma, Goromonzi South, Seke, Chegutu West, Zvimba East nekumukoba North. Sarudzo idzi dziri kuuya mushure mekunge vanozviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vasengezo chabangu vadzinga nhengo dzakawanda dzeTCCC mumakanzuru nedare reparamende. Mukuzeya nezvekukunda kunonzi kwaita ZANU-PF uku, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri Dr. Mike Bima.
Chekutanga pataita makampeni edu harmonized general election hatisina manifesto yataifamba nayo. Yataifamba nayo yaiva track record or performance yaibva mune zvazvaitwa ne Second Republic since coming into office. In addition, nyaya youtungamiriri hune gwara nomusangano une masolid structures. And also iyo nyaya yokuti kana mukasada kuvhotera ZANU-PF munovhotera ani, hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima, bato renyu ndo riri kukonzera nyonga nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzemabielections idzi.
Vangoti nyonga nyonga, isu hatisi mastructures, avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutorera namasimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haazi kubva kuZANU-PF. Isu setsumizaveti hatina tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections, asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies tinoita basa kuti tifile mavacancies iwao.
Vari kutika vanhengo dzenyu dzakaita semutauriri wedare reparamende nematare anonzi anorerekerawo kuZANU-PF ndo vari kuita kuti zvikwanisike, nekudaro imine muchivashandisa sembato.
Isu sekomisariati basa redu kukampeina, whenever pango taitwa promulgation, so I don't know where tataravhiringidza. Ndo basa redu, hatinei hatipindiri marecalls eimwe pati because haine nesu.
Vamwewo vari kuti vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, chinangwa cheZANU-PF kubva pekutanga ndechekuti iite 2/3 majority ivandudze bumbiro remutemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonga amira nyanga. Ndo chinangwa chenyu here Dr. Bim?
Ini ndinotaura zvinhu zvinoenda nemaelections nekuti ndo department rangu. Kana zvava zvimwe zvemusangano zvine vanogona kuzvitaura, asi ndichiri kutondera masvondo apfuura spokesperson wemusangano vamutsvango vachitaura kuti president havana chido chokuenda kuthird term. Saka hatizi kuti nyaya yethird term inobva kupi. Isusu hatina kumbodiscasa nyaya iyoyo mumusangano wedu, handina nezvandinoziva nenyaya. Asi bato rega rega, hapana bato rinoda kupinda muparliamendi risina majority membership. Every party would want absolute majority. Every party.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZANU-PF, Dr. Mike Bima, vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivira takarerekera, tabatawo vakakunda musarudzo dzakanzura kuward 16 Harare West vaDanford Ngadziwori, avo vainge vadzingwa navashabangu vatina kukwanisa kubata. Ngatinzwei kubva kuna vaNgadziwori.
Hapana chokutenda tere uye chokufarira nenyaya yekuti vamwe vamwe ndakagumba navo vakavharirwa pambe nezanu. ZANU-PF naChabangu yakashandisa makosi ikavharira vamwe vanhu vatakadzimba navo vaiteera vachanisa. So tingori vashoma shoma vakadzoka, vamwe vacho ndo vakatopinda mabyelection kunana Kwekwe vakakundikana. So ndakangozvimirira sakanzera kuwad 16 vongu ndakahwina zvine mutsindo vakadya zanu, vakaisa mari vakawanda chose paground vachitenda vanhu nehuku neraisi nehupfu nema$5 kuti anenge achivhotera somubatadhorai. Zvakaitika izvi masikati tikaudza zeki nemapurisa hapana zvavakaita. Paruzvisinei takakunda zvine mutindo tikavadya.
Makakwikwidza muri vangani vaNgadziwori?
Takakwidza tiri vatatu. Inini ndakamirira independence then Patrick Marangwidza akamirira sisi yaChabangu then Arnold Mhembere akamirira ZANU-PF.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuward 16?
Ndinovimbisa kuti temu yangu inei tange iri temu itange isina kudzinga. Mhosva zhinji yandinopiwa nana Chabangu nana Mwonzora vaimondidzinga inyaya yekuti ndinomira naakamisa. So tarisa ndinandee kuti izvo itange iri temu itange isina madisruption, itange iri temu yandichapedzawo maybe the next 4 years and some months dzasara kuti ndidhilivhe. Ndakaporesa maresi tine lendi iri muwadhi muno inofanira kuvakwa community clinic kuwest. So ndakaziva kuti during this term community clinic iyoyo vakuva yavapo. Zvakare tine community hall inofanira kuvakwa kuwest. Munoziva kuti muwadhi muno hamuna community hall. Nearest community hall iri kuwarrant park kana kuti kumauri pleasant. So ndakasekiwa ground rikapiwa necouncil temu yapera. So ndetarisi zvakare rekuti izvo nguva iyoyo iripo izvezvi paichazopera tiri kana community hall taita make sure kuti zvapinda papaki rekanzuro kuti ivakwe. Tine misika yekuwestiri musika wemebhorain wemadomasi nemusika wematakshon akati uvake zvakare kuti apo gireti netiri yacho yavapo zvakare. So ndetarisi zvakare rekupeka dambudziko rerekuchikolection dambudziko remvura community nao matambudziko anosangana nevanhu.
Asi tichitarisa kuti imo mubato reCC zviri kuita sekuti rapatsanuka nepakati, munoona muchikwanisa kuita here zvamuri kutaura izvi muchishanda nevamwe vamaimbonge muri mubato navo?
Hakusina bato reCC. CCC rangozviita, hakusina bato. COCC haina mazero matu hoka amaona ndiri kukutaya. So hakunanyozvicc bato. Chichinonzi bato vanhu ndiani? Vanhu ndovachamisa.
Vakakunda musarudzo dzemakanzura kuward 16 Harare West vaDanford Ngadziwori vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democratic Institute Dr. Pedzisai Ruhanya, tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti ZANU-PF iri kuda kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro.
ZANU-PF zvaiva ne2 majority inokwanisa kuchinja zvinhu zvakasiyana-siyana zvaitingadi zviri muconstitution. But chinhu chikuru chandinoona chainoda kuchinja inokwanisa kuchinja president term limits kuti vamunangagwa vawane third term. Kunyange zvazvo tichiziva kuti chero vakachinja constitution kuti paite third term zvinoda referendum, panozoitwa inin election munyika. Asi bumbiro racho romutemo rinotaura kuti kana uri in campaign uriwe president anenge achitungamira, bumbiro romutemo semuri kachindwa haufani kuva beneficiary yezvizvo patinoona kuti vakazvivamba vakachinja constitution vakakwazidzira kuti vamalava varambe vari chizati vamalava vakabhenefita maamendment yakati aiva zvisingabvumirwi nekupurewa mutemo asi zano hainei nazvo izvozvo sechikuru chatiri kuona ndechekutsvaka third term yavamunangagwa vanoda kuita life prison
nechikonzero chei semaonerenyu
ndozvibongu zvaozvaozvano hati vagara vachimboda vari pati state muma1980 kura hundi yese yagara muma1980 vaita kuti zanupiefu itonge iri one saka nakapati kaita one party state inobedza mari yacho jina inobedza zvaanoda izvezvo vanozvitira kuti ruzhinji vatonga ava vatinenge tinavavo vano vachitonga zvinopfundidza mwero and nokutonga zvinopfundidza mwero unofunga kuti wewe paunosiya pauri pane vanhu vachazobvunza kuti ko waimbotonga sei
asi semaonero enyu mune kunyatsobatana here muzanup f nenyaya iyi
aiwa hangabatani kana kuma1980 one party state yaidaiwa nezano kuma1980 yakarwiswana nasidini malunga yakarwiswana nanzara yebani ikarwiswa naedison shogo ikarwiswa nanaedisa tekeni vemuzano chaio politica party opposition yanga isiri very strong civil society yaivakati yanga isiri strong asi zano chaiyo kuma1980s vana tekeni vana zhogo vana nzara yebani vana malunga no vakamira mutsambangwena nana byron holly kuti one party itopeni so izvezvizvi muzano matitanga madzizinongoro mativa neetinoti elite discohesion kana kuti lack of elite consensus kana kutsawirirana kwevakuru vakuru nezvematongerwo enyika pamusorosoro muzano dheparty muchiuto nemumasecurity apparatus enyika saka hausi mutambo nyore uyoyo zvikazobatanidzwa kuti kuramba kune kuchiita vanhu vezano neopposition chero tiziva tiioposition tisi yavapwanya vakapwanya kuti vawane 2/3 vawana 2/3 voichinja constitution asi handioni zvichibudirira
avo vanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vashaya nhasi mangwanani muguta renyika yavo reWindhoek vange vave nemakore makumi masere nemaviri. Vakambozivisa kuti vainge vachirwara nechirwere chegomarara uye vakamboya kuzorapwa kuno kuAmerica mazuva achangopfuura. Vatungamiri venyika dzemuAfrica nepasi rino vakawanda vatumira mashoko enyaradzo kunyika iyi kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaive mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyorawo mashoko padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter vachinyaradza mhuri yeNamibia. Mukuzeya nezverufu urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri.
Hinkop ndo vanga vari mumwe wevatungamiriri vaitambira munhu wese nemaoko akatandavara. Vanga vasina basa kuti wabva kupi, vaicheukaisa appointment, vaikutambira, vaive frank, vaitaura newe zvavaifunga. Zvakasiyana neumwe utungamiriri watinoona kune dzimwe nzvimbo muregion ino. So ndofungidzira kuti kunyange hazvo utungamiriri wedu weregion ino wakaleta vana vedunhu rino pasi kakati wandei, he was one of the voices of reason. Taigaro taura tichiti is a gentle giant, very calm, but also achikuudza zvaanofunga nepaanenge ari panguva dzose. Takaita nhaurirano navo kanenge kaviri nenyaya yeZimbabwe. Pese ipapo ithink waino kuti vari frank, vachikudza zviri possible nezvisiri possible.
Vainge vazivisawo kuti havasi kuzoramba vari pachigaro vachiti ndoranga riri gore ravo rekupedzisira, asi tinomboona vamwe vachiti kana vaakusvika kwekupedzisira vovandudza mabumbiro emutemo Sei izvo zvakakosha zvavakatora danho ravakatora iro rekuti handisi kuenderera mberi.
Vaisagara navo nguva dzese asi patai vaona uchiobserva uri kure vaiita semunhu anonyatsonzwisisa zvavaida kuitira kuti Namibia izove.
Takanzwawo vachizivisa nyika yavo kuti vainge vasirikutswa zvakanaka vanga vaine chirwere chegomarara. Handizvo zvatinoona zvichiitika muZimbabwe kaizvi vamutandiri.
Munhu anga asingadi zvinhu zvekunzvenga nzvenga. I think pavakaona kuti utano hwavo hwanga hwava kunyanya kudzimba, vakaona zvakakosha kuti nyika irege kuzonzwa nemakuhwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vachiita basa rekuona zvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nemanomwe zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 27,365 vaurayiwa nemauto eIsrael kubva zvatanga hondo musi wa7 Gumiguru, apo chikwata cheHamas chakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200. Zvuru nezvuru zvevanhu zvinonziwo zvakafora nezuro muIsrael zvichikurudzira kuti mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu vasiye basa sezvo vari kunzi havana urongwa hwekudzosa kumusha vanhu vari muutapwa muGaza vanodarika zana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti iri kunetsekana zvikuru neuwandu hwevechidiki vari kuzviuraya kusanganisira vamwe vane makore 12 chete. Asi matambudziko evanenge vatarisana anenge atarisana nevanozviuraya aya anonziwo nedzimwe nyanzvi anokwanisa kugadziriswa kana vakawana rubatsiro nechimbi chimbi. Kusvika muna kurume gore rapera vanhu vemuIran zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000 vanonzi vakaedza kuzviuraya, uwandu hwakawedzera nezvikamu makumi mashanu nerimwe kubva muzana kana kuti 51%. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Emmanuel Sitima vanova ivo vanotungamira sangano rezinasu rinomiririra vadzidzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Basa redu ibasa rakajika kwazvo, ibasa rekuti tinge tine representation mumamiting oro murongwa kuti mari yatenge tichibhadhara kudzidza kwedu kumayunivhesiti imari yakamira sei, imari here inoenderana nemungawo uri kupiwa vabereki vedu.
ngati nzwei vachitsanangura.
Vanova ivo civil servants, imari here inoenderana neurongwa huri kupushwa nehurumende yedu yeZimbabwe pamaringe nenyaya dzekuti ikonomi yafamba zvakadini? So ndo zvinhu zvatenge tichiongorora isu vamiriri vadzidzi itatsvakurudzo kuona kuti tingava tinokusha sei donzo iroro rekuti vadzidzi vange vaine kudzidza kwakanaka.
Tinoona nguva dzakawanda muchitarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kusungwa kana kurohwa pakati pezvimwe. Sei muchiramba makadzvanya muchiti aiwa basa iri tichariita zvisinei nematambudziko amunosangana nawo?
Isu tinoramba takadzvanya nekuti tinotenda kuti kuvadzidzi ndiko kunobva nyaya dzekurudziro development yenyika yedu yeZimbabwe. Kuvadzidzi ndiko kunobva nyaya dzepundutso yenyika yeZimbabwe. Kuvadzidzi ndiko kune vanhu vanokunzwisisa kuti bhajeti ravamutodenyure riri kukanganisa sei vagari vemuZimbabwe, kuti bhajeti ravamutodenyure riri kunyima sei mungavo wemashandi wehurumende. So isu sevadzidzi tinoramba takasungirira because tinobvisisa kuti tiri vana vemavhinda, tiri vana vevashandi vehurumende. So kushayikwa kwemari yevashandi vehurumende, kushayikwa kwemari yedu yekuti tinge tichidzidza tichienderera mberi nezvidzidzo zvedu zvinova izvo zvichange zvichibatsira pundutso yenyika yeZimbabwe.
Basa iri rakakoshera chii?
Basa iri basa rakakoshera nyika yose yeZimbabwe, sezvo ibasa rinosapota nekunokurudzira nyaya dzepundutso yeZimbabwe. Ibasa rinoita kuti mwana womurombo ange achisimudzirwa munyika yedu yeZimbabwe. Ibasa rinoita kuti uyo ari kubva kudotito neuyo ari kubva kuzumbamarambafungwe ange achikwanisa kuita chiremba munyika yedu yeZimbabwe, ange achikwanisa kuita ticha munyika yedu yeZimbabwe, ange achikwanisa kuita iye muzvinafundo munyika yedu yeZimbabwe, nekuti anenge awana kwanisiro yekuti awane dzidzo mune zvakatarwa mubiri remutemo kuti zvinge zviri pachena paari. So tinoramba tichisungirira because tinoziva kuti dip chitsambi chatiri kunge tichipusha tichirwisa, chitsambi chichatibatsira kuti nyika iende mberi, kuti nyika iwane pundutso, kuti nyika ive neservice delivery yakanaka.
Kune vamwe vechidiki vari kuona muchimhanya mhanya muchiita mabasa akadai, vari kufunga kuti izvi hazvisi nyore kana kuti hazvigoneke. Ndeapi mashoko amungada kuvasiya?
Sezvinogara zvichitaurwa navakuru vedu, asi tiri vatungamiriri vanhasi. Kurudziro yangu ndeyekuti vave nekunzwisisa kuti pundutso neshanduko yenyika ino yeZimbabwe izere mumaoko avo. Ngavave nekushinga nekunzwisisa kuti ingava ivo nguva yana vamugabe, nguva yana vamukomo. Zvinhu zvakatora ushingi nekunzwisisa kodzero dzavo kuti tinofanira kunge tichisunungura Zimbabwe. So kurudziro yangu ndeyekuti vave nekushinga nekunzwisisa kuti shanduko yeZimbabwe, pundutso yeZimbabwe, budiriro yenyika yedu yeZimbabwe iri mumaoko yedu isu vechidiki.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navaEmmanuel Sitima, vanotungamirira sangano rinomirira vadzidzi reZinasu. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi simba rangu, simba rangu, yesi simba rangu, munondipa.
Manheru akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande nechimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Vateereri, nhasi ndimi muchapeta nyaya yekuti vakadzi vakaroorwa nevana vaAdhamu naEvha vakabvepi. Ngatinzwei kubva kumuteereri wekutanga.
vawande chikamu chabaita sechikristo naye marashi kamusatsva kurasa vanhu musasanganise zvinhu zvindore zviri zvakasiyana chimoslem nechikristo zvinhu zvakasiyana musasanganisa mukakawembwa nemombe chimoslemu chinoti Jesu Kristu muprofita isi chikristo toti Jesu Kristu ndimwari uyezve Jesu Kristu waitovapo pakusikwa kwavanhu pakusikwa nyika nezvisikwa zvese Jesu Kristu waitovapo hino imi muri chimoslemu muri satani Lucifer waitovapo achisika nyika nokusika adhamu achitumwa namwari vedu we musarasha vanhu chomusingazvisiya zvakadaro zvakavanzika ndezvajehovha siyai zvakadaro hakuna ungozama zvose zvamwari
vakuru vangu pano tinobetserana pamusoro pezvechitendero hatina chitendero chatinotuka tinoda vezvechitendero zvose kuti vapinde muchirongwa vachirondedzera zvinhu zvechitendero chavo kusanganisa vajudha vakristu vechibhudhaism nevamwe vezvechitendero zvakasiyana siyana kusanganisa avo vasina chitendero vasingabvumi kuti kuna mwari uriko pano ndepezvechitendero
ya makadi yenyu vatanunuka hwande kana ndisikakanganisi inini ndiri umwe muteereri westudio 7 ndiri kumosambique ndine pamwe pandisina kuzwisisa patsanangurwa napasta vechimoslema maererano nevanhu kuti vamwe vanhu vakaumbwa ngemadhaka akawandisa ndosaka vakazosvipa vamwewo ndo vakawanzwa jecha ndosaka vakazochena inini kuzwa kwandaimboita mubhaibheri kana kuti kwandinoita mubhaibheri kunonzi munhu wakangoumbwa ngedhaka uri munhu umwe chete adhamu mukadzi akazobiswa pambabvu yani yaadhamu kuvira kuti vese vamweni ava vakazoita zvokutozoberekwa havana kuumbwa ngedhaka dhaka rakangoumba adhamu ega ndo mazwiro andiringopaita hapana kuwanda pakangonyorwa pacho pakangonyorwa kuti adhamu ndiye akaumbwa ngedhaka kozodutwa mbabvu yekugadzira mwanakadzi kana kuti munhukadzi vochitotanga kuchizobereka havo vamwe vanhu kuti vawande vari vaitoberekwa vainge vasingachaumbwi ngemadhaka ivavo
ndiani vandiri kuona kutembisa kusouth africa uko pinda nemashoko ako hama yangu
makadii vatanonoka wande ini ndinonzi Steven Dinasi ndiri pano pajobheki patembisa apa ndinofara nechirongwa chenyu chezvechitendere tikatarisa panyaya yakeini kuti vanhu vaakazonoroora paakaenda kunyika yenodhi vanhu vakasangana navo pakaenda kunyika yenodhi vakanga vabvepi ivo vana Cain Adam naEva vari vanhu vekutanga tikada kutarisa bhaibheri muna Genesis chapter 1 pavhesi ya 26 tinoona kuti kune vanhu vakasikwa namwari vakanzi namwari ngatisike munhu nemufananidzo wedu mwari akavasika munhu murume nemukadzi ndokubva angovapa murayiro wekuti berekanai muwande muzadze nyika yose sejecha regungwa vanhu ivavo ndivo vandinofunga kuti ndivo vakazonge vakange vaparadzana vakave nenyika inonzi nodhi vakagara kunyika yenodhi so ndinoona sekuti kunyika yenodhi kwakazoendwa naCain mushure mekunge auraya Abel vanhu vaakanosangana navo ndivo avo vakasvikwa muna Genesis chapter 1 pavhesi ra26 ndoo vanhu vakangonzi namwari ngavave nemufananidzo wamwari mwari akavasika nemufananidzo wake vakagara kunyika iyoyo ndatenda hangu vatanonoka nepurogiramu yenyu mwari vakuitirei zvakanaka
vatereri ngatichihwai kubva kumutereri wedu wekupedzisira wanhasi
wavanoti profeti muhammadi chichiyo he wasn't from god because haatombori nei nezvekushoko ramwari jesu wacho vanotomuramba vanoti he wasn't a son of god he was just a prophet like muhammad which is 100% false because jesus christ himself is god ndimwari vakazvipindura vakauya panyama there are a lot of verses anokonfirma izvozvo john chapter 1 verse 1 and 14 1 timothy chapter 3 verse 16 akawandisa mavhesi anokonfirma izvozvo I can't mention them all but there are a lot anokonfirma kuti jesus christ himself is god john chapter 14 verse 6 akawandisa
hama dzangu ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kurondedzera tumirai maaudio enyu kuwhatsapp number dzezvechitendero dzinoti plus 1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.